Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, October 21st, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
On Live Talk this evening, we are talking about an anti-sanctions campaign being spearheaded by the Zimbabwean government and the Southern African Development Community.
To join our discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz short wave Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can reach us if you want to follow us on www.voazimbabwe.com and for Shona, www.voashona.com and for Ndebele, www.voandebele.com. So join in the conversation.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about targeted sanctions imposed on some ZANU-PF officials.
An anti-sanctions solidarity march is set for this Friday in various nations amid the criticism by opponents of the government of President Emmerson Mnangagwa, who claim that his administration is still violating human rights like what used to be alleged done by the late former President Robert Mugabe's government.
The West imposed targeted sanctions on the late Mugabe and his inner circle, claiming that they were rigging elections and brutalizing local people, especially those that were followers of the opposition parties.
And the late former President Robert Mugabe opposed the sanctions from the day they were imposed on him and his ZANU-PF colleagues. Let's take a listen to what he had to say previously.
As for the West, well, it's up to them to do what they choose to do. After all, for more than 10 years, I've been under sanctions. My country has been under sanctions. If they want them to continue, well, it's up to them. But we say that sanctions are wrong because they are not based on any valid grounds at all.
We're hearing there from former president of Zimbabwe, the late Robert Mugabe, speaking about sanctions, which, as we said earlier on, he was not in support of.
President Emmerson Mnangagwa has also been opposed to the targeted sanctions, resulting in him pouring thousands of dollars into an anti-sanctions campaign in USA.
We call for the unconditional lifting of the political and economic sanctions which have crippled our national development. We realize that isolation is not splendid or viable, as there is more to gain through solidarity, mutually beneficial partnerships, which, however, recognize our unique national interests. Government will thus pursue a robust re-engagement process to fully affirm our belonging to the family of nations.
We're hearing there from President Emmerson Mnangagwa, who was speaking on sanctions.
Zimbabwe has also asked the Southern African Development Community to intervene. SADC Executive Secretary Stekumena Lawrence Tex explains.
Why now? I think why now? It is not we are starting now. This process has been there. Zimbabwe has tried for quite a number of years. SADC has also been trying to work together with Zimbabwe for a number of years, but we are not seeing results. So what is happening now is to emphasize that indeed allow Zimbabweans to enjoy their political independence. They can only enjoy their political independence if the political independence is accompanied by socio-economic development. With sanctions, I have been listening, following on social media that these sanctions are targeted to individuals. You may take it that way. But once a country is in a sanction, even if, I'll go back to the issue of being targeted, even if they are targeted, you lose investors' confidence because the country is on sanction. you lose, it's a perception which is there that a country is in sanction. So who is willing to go and partner with Zimbabwe, a country which is under sanction? So that has to be understood, that we need investors' confidence. But again, it's not true that these sanctions are targeted to individuals. You have Zimbabwe is an agrarian economy. Zimbabwe depends on agriculture. But one of its bank, a development bank, is under sanction. So if you a bank is under sanction, what do you expect? It's just a continuation of calling for sanctions to be lifted. The 25th was chosen or decided by SADC heads of states when they met in August, just to emphasize that is indeed it has taken so long for this sanction to continue being in place and to be lifted. So what is going to take place? Every member state is at liberty to choose any kind of activities which they feel that is going to have an impact and to add voice to SADC's voice of calling for lifting of sanctions. So it may be statements, it may be demonstration, it may be an activity which I cannot speak on their behalf, but there will be various. The expectation is that we are going to have various activities, but all of them with an objective of calling for lifting of these illegal sanctions. And I'm not going to hide that, because you see that elsewhere, people in other parts of the world, people, they put national interest first. You don't see citizens criticizing their government without any good reason. Criticism is okay, but let your criticism be constructive. Criticize based on facts, but so criticize also providing solutions, and also be part of that process, the solution process.
Stokomena Lawrence Tex is the SADC Executive Secretary. And this Friday, SADC member states are expected to urge their citizens to stage protests over the targeted sanctions. The USA maintains restrictive measures and targeted sanctions under some statutes that need congressional and presidential approval for them to be approved. Ye kunjalo ke mavila samhlake siqhuqa ngodaba lwezitshezo zenotho ezafakelwa abalandeli bebandla leZANU-PF. So zwile ke ukuthi kuzabe iSADC ibambisana lohulumende weZimbabwe. So ke asazi ukuthi kozala nkomoni kudaba lolu, kodwa sikubona ukuthi ke kulabanye abadivele ukuchitha isikhathi ngoba uhulumende uyazehlulekela. So ke zilondaba sixoxene ngodaba lolu, sibone ukuthi singathini ngalo lamhlanje. Ye kunjalo.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nemufaro pano pa Facebook page yedu uyezve pachirongwa chedu cheStudio 7 nhasi tiri kutaura isu pamusoro pezvirango zvakatemerwa vamwe vemubato reZANU-PF vemuhurumende zvirango zveupfumi zvinozikanwa nezita rekuti masanctions. Kuti imi muri kuzviona sei, tinoona kuti bato reZANU-PF riri kuronga iro uyezve neSADC iri kuti iyo ichange yakatsigira Zimbabwe mukuratidzira vachiti vavasi kufara nezviri kuitika panyaya iyoyi yezvirango zvakatemerwa nyika. Asi nyika dzakadai seUnited States of America imo muno matiri iri kuti iyo Zimbabwe inoziva zvekuita, inoziva iyo kuti vakagadzirisa zvinhu zvakasiyana siyana zvakadai seutongo hwejechetere kuremekedza human rights nezvimwe zvakadaro, zvirango izvi zvinogona kubviswa. Asi bato reZANU-PF riri kuti iro kwete, vari kuda kuti zvirango izvi zvibviswe nekuti ndizvo zvaita kuti mafambisirwo atingati yekufamba kweupfumi munyika kuonekwe iko kusiri kufamba zvakanaka. Regai timbonzwa Blessing Zulu weStudio 7 akaita iye hurukuro nevanhu vakasiyana siyana vachitaura pamusoro penyaya iyoyi yekutemerwa zvirango. Asaka tichangonzwa mazwi akasiyana siyana vari kutaura pamusoro penyaya iyoyi yemasanctions. Regai tiende titeerere tinzwe kuti vari kuti chii.
These sanctions constitute a denial of the human rights of the people of Zimbabwe to develop and the improvement of their quality of life.
Zvirango izvi zvinokanganisa vana veZimbabwe nekutyora kodzero dzavo zvikuru varombo.
Our economic recovery.
There are several steps the government of Zimbabwe could take that would send a strong signal to its own people and to the international community
Pane zvinhu zvakawanda zvinokwanisa kuitwa nehurumende yeZimbabwe kuti iradze vanhu vayo nenyika dzekunze kuti yave kuzvipira kushanda nevamwe. Izvi zvinosanganisa kuvandudza mitemo yakaita seposa aipa kuremekedza kodzero dzevanhu uye kutevedzera bumbiro remutemo.
Nekusada kuti Rhodesia isasunungurwe kubva kuutongwa hwemaBritish uye zvinekusada kuti vatema vave nekodzero yekuzvitonga kuzere, vaSmith vakaparura yavakatiwo Unilateral Declaration of Independence, UDI, muti wa November 11, 1965. Naizvozvo Britain yakabva yaisa zvirango zveupfumi kuvatungamiriri veRhodesia, vaIan Smith nebato ravo Rhodesian Front. Zvirango izvi zvakanga zvakanangana neupfumi hweRhodesia, kureva kuti zvakanga zviri zvirango zveupfumi. Sezvatinoziva, upfumi hweRhodesia wakanga wakamiswa neupfumi hwaibva muzvirimwa, sezvo Rhodesia yainyanya kurerekera kuBritain munyaya dzekutengeserana zvinhu zvaiunza upfumi. Zvinoreva kuti zvirango izvi zvakakanganisa upfumi hweRhodesia zvakanyanya. Hatingi zvirango zveUnited Nations zvainge zvisiri hazvo zveupfumi, asi zvakarambidza dzimwe nyika kuti dzisatengese Rhodesia zvombo, iya yatinoti arms embargo. Uye United Nations yakaisawo zvirango zvekunyadzisa vatungamiriri veRhodesia vainge vachidzvinyirira vatema muRhodesia, aya atinoti madiplomatic sanctions.
The Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act, recently updated by Congress, has provided a very important tool for us and clearly identified the reforms that we expect. Restoration of the rule of law, a commitment to equitable legal and transparent law, land reform, and ensuring that military...
Pamutemo wezedera wakavandudzwa, panofanira kutevedzwa mutemo kuvandudza nyaya yeminda uye kuona kuti mapurisa nemauto haasi kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika.
If there is real concrete progress along those lines, the government and people of Zimbabwe will find a committed partner in the United States.
Isu sehurumende yeZimbabwe chinoti hakuna chizvarwa cheZimbabwe chinokodzera kuiswa pamasanction neipi nyika zvayo zvisina kuenda nokuUnited Nations.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kumazwi akasiyana-siyana tanzwa kubva kune mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, tikanzwa zvakare kubva kuna vaMangwana, tikanzwa zvakare kubva kuna vaHarrington vemuno muAmerica, nhengo yeSenate yemuno vachitaura ivo zvinofanira kuitwa. Tichizonzwa nhoroondo yekuti uku kutemerwa zvirango kwakabvira kure, ichiri Rhodesia chaiyo, saka zvimwe zvanga zviri kutaurwa ipo pano. Uyezve ndiri kunzwa kuti titori nemunyarikani wedu wekutanga, regai tiende kwavari. Amai Sikere tarigaitende kwavari. Hello caller,
kutwa iplan yake idropile starteke uVolta Moyo ecinweni. Volta Moyo, kunjani mfowethu?
Kunjani?
Hayi, ngiyaphila kakhulu. How are things lapho khona?
Hayi, siyazama ukuphila, kuyachisa kakhulu kunzima.
Ye, ungathini ke ngeziteso zenotho lezi? Kukhanya ngazani ke isadiki sibambisana ke lebandla lezanu PF ukuthi kuwesulwe iziteso lezi, ukubala njani?
Nwayo nisadiki ikubona ukuthi kuzancedisa abantwana beZimbabwe khonoko ikufunayo. Into esiyifunayo yimpilo ebantwini beZimbabwe baphile kuhle. But yona le nto yama-sanction phela ayiqalisi ngeZimbabwe ukukhulunywa ngayo. Sike sayizwa kubo Tripoli eLibya ngale. But ungakhangela i-economy eLibya, uMuammar Gaddafi ephila, i-economy ebiphilisa abantu beLibya kuhle kakhulu, bengabhadali ama-bills amanzi kumbe even awe-electricity. But kuthiwa iLibya i-under ama-sanctions. Sekusiya ngama-leaders wona awezano abayibo ababusayo kathesi kuthi baqiniswe okunganani. Asithini thina ama-sanctions wona lawo akhutshwe namhla nxa ekhona, ubone ukuthi izano izaphilisa abantu kuhle yini. Kanti kubuhlungu na ukuthi khonoko amanye amazwe athi hayi lingenzi lokhu nalokhu ukuthi sibe nobudlelwano. Kubuhlungu kukuyekela na, like khonoko ukuthi nxa ukhethwe lukhona amasotsha engabi khona, abantu bathole ukuzibusa, abantu bengancindezelwa, abantu bengakhidinyetshwa, abantu bengavalelwa izinto eziningi. Kubuhlungu kuyekela ama-vices zona lawo, like i-corruption. Kubuhlungu kuyekela na ukuthi abantu bonke babe le-access to i-economy yelizwe. Mina ngibona ngani asiqaleni lathi sizikhanyele. Yebo, ama-sanctions nxa ekhona affecta abantu abaningi, nxa isadaki ikubonile, hayi siza kubona nxa inxa engaphuma ama sanctions ona lo ukuthi izame ilizwe leli izalibusa kuhle na ngoba icatha ngemva kwama sanctions kuyo yonke into lalapho obona ukuthi kanti khona phi sanctions ingena nga nxa umuntu esebenza ku public minister ethatha imali zonkana I sanctions ingena ngapi khona pa
Yes, I was a colleague. Still, I'm going to chat number of Volta Moyo. So he says, how difficult is it for you know Zimbabwe to conduct a free and fair election
mm-hmm.
and to control corruption and all those kind of things that these Western countries are demanding? So he says it's so easy to do it, only that there's no political will on the side of the government.
Mm-hmm. Mm. True consort, it's never more in your kind of original. Hello, caller. Hello.
Hello.
Ehe, tukuta ora nani, taura yenyu mvama taura kwa muri uyezwe kuti ndimani ne organization yenyu.
And the one you need to be great and the national team lead.
Ehe, titsanangurewo kuti munoona se nyai yezvirango zviri kutemerwa nyika uyezwe kurongwa kuri kuitwa kuti pave nekuratidzira nemusi wechishanu.
Ndini maona kuti masanctions ataura zvirango zveupfumi zvakazvakanzi zvakanongedza kuvanhu vanga vakanzi zvinobata mazita aya neaya asi handiwo maitikiro ari kuita masanctions. Masanctions ari kubata munhu wese ari munyika munomu. Munhu wese ari affected nemasanctions.
Vanhu vari affected pakamira sei?
Economically, ine zvito, you can see kuti economy yedu haisi kufamba. Isusu madzimai isusu vanhu vachengetedzi vedzimba dzedu hatisi kukwanisai kunyange kuprovida vana vedu nechikafu nyange yemafees nekuti inflation inenge ichikwira hatikwanisei takatemerwa zvirango zveupfumi hatakwanise kushitaunda sezvataita ikandiven plan for our lives even mamarriages edu ari affected right now because you see kuti baba vanenge vari kwavo vanobuda kunze kwenyika kunotsvaga kushava kana kuti mai vanobuda kunze kwenyika muri iyo yachisina unity pakati payo saka zviri kudispesa mafamilies saka zvinoti inini masanctions aya kuti ZANU PF nje iri kuti masanctions ipasinawo munhu wese muzimbabwe ijutu redu ezimbabwe tibatane tiratidzire musi wefriday kuti masanctions abviswe kuti tiwane kufamba nekuenderera mberi neupenyu hwedu
Asi takamira ipapo imi sesangano re lead saka muri kuti munenge makabatana nezano PF here kana kuti munenge muri kuita sei nemusi wechishanu
Lead yakamira se lead yakamira maZimbabwe
Mhm
Nekuti ma sanctions affect ma supporters ezano PF Ari ku affect tese ma supporters lead ma supporters of all same political parties kusiya kwema those individuals vari kuda masanctions vari that opposition inenge ichitogena my political mileage through masanctions saka tichiri kuti seZimbabwe eZimbabwe pasine masanctions
handisi chirungu munogona henyu mboti gagaga nechirungu kuti what's your position as lead in regards to sanctions
our position as lead is that we need to the removal of sanctions for better economic development.
So what are you going to be doing on Friday when we understand that there is a big protest that's going to be going on in Harare?
We are calling for every Zimbabwean to support the anti-sanctioned campaign on Friday. Let's go out in our numbers and support the anti-sanctioned campaign because it's really affecting everyone. Not even those who are targeted are not even affected by sanctions. They are living their lives well because they have the resources. But the poor Zimbabweans are those who are being affected.
Please stay on the line.
Yes, okay. Thank you so much. Since lo baba lapha ke keeps on Mlawuzi. Baba Mlawuzi kunjani? Yes, yaphila kakhulu mfowethu. Akutsho ukuthi wena udaba lwezi jezo zenotho lolu. Ulubona njani? Isadik la kukhanya njani ufuna ukungenela? Kuti abantu bajekisele ngolwesihlanu so akuphosela kho khonapha ngamafutshane mfowethu
lokho yikukhathaza abantu lokhu yikuhlupha abantu ngithi nje abayazela ukuthi vele ayisezisebenzi ayisezenze ncedincede lutho ngitsho akusebenzi konhlane kufanele baqala balungisise izinto zabo zelizwe ngabo
so kumele balungiseni ikakhulu nxa usukhangela
bakhangele ukuthi kona ukuhlukumezwa kwabantu ukutshaywa kwabantu ubotshwa ukucatshwa kwabantu lani lezinye lazo izinto okwakuthi abazilungise bangazilungisa zimo leziya izinto leziyana amasanctioni la angaphela kodwa asiyo ama-sanctioni futhi bahamba bekhuluma into ezingayisizo ngama-targeted restriction abantu ukuthi bangahambi babonakale phechi yakhona ngale
ye so-ke wena ufisa ukuthi kuwesulwe um kumbe kuhlale kukhona wena ubona kwakho sibini ufisa ukwenzweni
hayi ukwethulwa kuyafunakala kodwa bona abafuni bafuna ukuvika ngomunye ukucatsha ngomunye ukuthi kuthiwe khona kulimaza abantu khona bona yibo bona abafakele khona lokhu izijeziso zena lezi hatshi abantu
hayi siyakuzwa kakhulu-ke emlawuzi ungadinwa kusasa mfowethu
yebo sibongileyo
okay babayi baba so according to Gibson Mlawuzi you know the government needs to sort out many things including human rights issues he says you cannot expect sanctions to just be removed just like that so there's need for the government to have some introspection before anything else happens so he says it's pointless to remove the sanctions when people are still being allegedly abducted by state security agents and others
yes I think we have a caller hello caller
hello
hey tukutaura nani uye zve muri kupi
notara na Mr. Trust Panga ndiku khabarani chibotan
taurai tinzwi
okay actually ndikuona kuti hanzi nyaya iripo ndemasanctions ekutanzi masanctions abviswe panyika hanzi kune misangano isain kandi masanctions ari paviri hello
taurai henyu mungoti gaga nekuti nhasi pane vazhinji vada kupi
masanctions enyika like kuda kuyidza nedzimwe nyika akabviswa we are ready for that and we will be happy about that but masanctions evakuru vanyika nevakavama those officials who were targeted, because of breaking human rights or the stuff. No, those sanctions should remain. But we are only crying for the sanctions for the country, that it should be able to operate with other countries.
Aiwa, mashoko makuku, to talk tender icha izu.
Maitabaza
kusho. So, nzokutake kulomunye ose tumweni, akumtati mavla sisu tumweni.
Ndukunzo wati tinava mujuru, ve Zano PF ndoti. Halo, makadiva mujuru. Hello. Hello, vasimba mujuru muripo here panhare. Hatisikunzwanana panapa. Hello, vamujuru.
Tiripo makasimba here. Ndikukunzwa.
Okay, tinoona nemusi wechishanu bato renyore Zano PF riri kuronga iro kuratidzira. Mungatisanangura kuti zviri kufamba sei?
Tiri kuratidzira musi wa25 tichibatana nehama dzedu dzemasada countries. Vari kuya pamwe chete nesu kuzosapota nyaya yekuti zvemasanctions akaiswa pahurumende yezimbabwe anofanira kusunungurwa kuitira kuti nyika iwane kunazosununguka zvakanaka sezvinoita nyika dzimwe dzese dzepasi rose
zvakakosha sei kuti muite izvi nokuti tinoona tichinzwa kutaura kuri kuita america inoti zvizhinji zvinogona kuitwa nenyika pasina kuratidzira nezvimwewo zvakadai sekuti pave neutongo hwejechetere uyezve kumbunyikidzwa kwevanhu kuti kumire munyika kuti masanctions abviswe muchange muri kutarisa izvere
zvese zvinotariswa and isusu tinenge tichitarisawo zvinhu zvokuti zvo ivo vanenge vachitaura izvozvo vane kodzero here yekutaura zvavanotaura pamusoro paimwe nyika yakazvisunungura saka mara zviratidzo izvi zvinoitisa kuti isisi titaurewo nyaya yeduwo tichiti aiwa kweteka izvi zvazviri kuitwa kunyika kwedu hazvina kodzero saka shamwari dzedu dzinotibatsirawo kutaura meseji iyoyo
aiwa batai makadaro Gibbs
yes singakai kubaba mujuru oti sei kuvolta moyo baba moyo uyazizwela vantu vakhuluma kula vanya vati izitezo lezi zisuke kulo baba usimba mujuru khonapha ke webandla lezanu p f utsho njalo ukuthi hayi akukhitshwe phela izitezo lezi akumphendule khonapho ba
jeziso lezo ziqondane lelizwe yebo zilungile ukuthi zisuke but lezo ezi-targeted azisale zinjalo ngisithi nxa besithi bona bafuna ukudemonstrata bakhangele lokuthi bademonstrate futhi for ama-reforms ukuthi abe khona ama-reforms ukuthi abantu ilizwe likwanise ukuhlaleka abantu bakwanise ukukhululeka elizweni bengagidimela ukuthi bademonstratele ukuthi mpilo ifeve bona laba abalutshwane abayibo ababusayo isadak ayibuye la nxa incedisa ikhulume konke okuyikho kuhlupha abantu elizweni inga chitimeru kutiona inge dise ivanda elitile izana isilo ilizwe longe a inge dise Zimbabwe as a whole not kuti umjurati ena isadakisha mari yetu tinabezano haya sikoloko.
Yes, okay, Mr. Mchuru, I think you heard him. He's saying that if SADC wants to intervene, it should actually help Zimbabweans as a whole, and not to say ZANU-PF is their friend. So, and he says, add onto your kind of campaign some reforms. Like, you know, you combine all those. So, Mr. Mchuru, can you respond to that?
Yeah, absolutely. We actually agree with what he's saying, SADC. Actually, the issue of Zimbabwean problems should be addressed by Zimbabweans.
Mm-hmm.
The SADC is coming to help us to, say, facilitate Zimbabweans solving their own problems. Yes, there are things in our country that we need to fix by ourselves. Everybody acknowledges that. So SADC is simply saying, let's lay the platform for Zimbabweans to solve their own problems. Them imposing sanctions on the country actually is a force that is interfering with our ability to solve our problems. So, yes, we should independently force solve our problems.
Mm-hmm.
I want no tambira vese vari pa Facebook page yedu ye VOA Shona Parish no takamirira isu kunzwa kubatore MDC vachange vari pano pa chirongwa chedu vachitaura kuti ivo vari kuita sei MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa takamirira tine vanyarikane vari kuuya ipo pano asi tinochingamidza munyaradzi mafumbudzi ari kuti sanctions are a national nemesis. Their authors are real candidates for the Hague. Sanctions must go like yesterday ndokunyora kwari kuita top fan yedu Emiwe kwa muzadzi ari kuti zvakuda mwari izvi zviri kuitika. Tendai mushonga ari kuti how are you Sisimavi and Gibbs in Zimbabwe? There is no tax, no sanctions. That's why we're calling targeted. If water gets someone, and if water gets someone, not for us, but when he said that there is a sign in Zimbabwe right now, we are free to go to America. You can get a visa and then you proceed to America. Vari kutaura zvakawanda. Saka ndozvo kutaurwa nemwe top fan yedu Elvis Chanyuka ari kuti ndifonereiwo. Ndobva vaisa namba dzavo. Tabitha Manyoni top fan yedu iri pano ari kuti ndifonereiwo. Malvin Alvin, and sanctions are not good for us. Zimbabweans are really, it affects everything a lot, but how can these sanctions be removed whilst we're busy kurovana pachedu? No demonstrations allowed, no democracy, no reforms. Afamba nerauti nazi VOA muri kufarira zvechizano zano aiwa parikuyo vamwe vachange vari pano vachiwanikwa iwo vachitaura pamusoro pezvirango izvi. Tendai mushonga. Thank you so much Victor Rurindi. Hanzi zano ndiyo sanction racho. Saka regai timbokutendai uyezve titore vamwe vatereri Gibbs.
Yes, no baba Chuma lavakutsemwani baba Chuma unochona njani kwezvanzo zvamutsoro lake lwehlile baba Volta Moyo siyakwazi kuti ubandla le MTC kokelwa ke elikokelwa umnomzana Nelson Chamisa. So lina ngwenu kulabanye abantu bake bathi yine lati ama sanctions abe khona kodwa ibandla lenu siyakelizwe lisithi hayi ayisine lati ama sanctions abe khona. Ama sanctions yenziwa ukuthi kwakusephulwa ilungelo loluntu njalo kungaqutshwa ukhetho ngemfanelo. Okwamanje lime njani ngodaba lolu?
Akathethi namhla ngikhuluma as an individual ngingakhulumela ibandla ngoba ama spokesperson akhona abamele bameli ibandla.
Ye kunjalo ba.
Ye into mina engayitsho ukuthi khona iSADC ayibuye ilethi culture yobuntu eZimbabwe. UPresident weZanu uMnangagwa ukhulumile ukuthi ama transformers ucabangela abantu bezeza. Ungakhangela ilizwe selile iculture yokungafuni ukugcina izinto zelizwe ngulo lalo uthatha lapha khona. Kathe sikuthi abantu baswele amagesi nqama ama transformers ethethwe ngabantu abasebenza khonapho ezithwa zaleged. Uyabubona ukuthi yebo ama sanctions akhona angaze akhutshwa ama sanctions okuthiwa ayiwa affect ilizwe. Iculture yona leyo bazayisusa kanjani ngoba vele isikhona ephakathi kwabantu.
Ye, so ungakufaka nje ngesikhiwa khonokho ke sizothi ungatshela uZulu nxa kusenelisa sibili. Ye,
yes, I think the culture of dishonestiness and the culture of thieving it's embedded within our society. I think if SADC comes to exercise the nation as a whole so that we know the importance of being a country and putting our country forward, so that we can actually preserve the natural resources and other resources that we have in the country without stealing, without externalizing funds.
So now you're saying that there is a lot of misgovernance, you know, there's a lot of maladministration on the part of ZANU-PF. There's a lot of corruption and all those kind of ills. So how best, Mr. Voltamoyo, can all this be actually contained under the sanctions kind of umbrella?
ZANU should demilitarize and accept that the stance that they took during the war is now different from what we are today. We need people who can develop this economy. We need people with actually economic knowledge that can actually assist the country. They should actually admit that here we have failed. If one of them, how favorite that person is to the party, steal something from the country, should be actually arrested, should be removed from the government. Not to see people that are always suspected to be actually defrauding the state, they are still actually serving the same state.
Hayi kunjalo ke sicela ubambe khona phonga ikatshana baba moyo kulo baba osecinwana.
Ai watiri kunzwa kuti tinava zvidzai ruzvidzo veMDC imo muno muAmerica rikaitende kwavari timbonzwa vari zvidzo tokuchingamidzai pachirongwa.
Aiwa makadi henyu.
Aiwa tiri
wani. Tenda chaizvo kuve nemipanguva inei.
Ehe, motipawo pfungwa dzenyu tinoona kuti bato rezanuPF richange riri kuratidzira nemusi wechishanu. Vachitiwo vachange vakabatana neSADC vachiratidzira kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiri vezanuPF zvibviswe. Mukatsanangura kuti imi munoona sei izvi?
Ndinoona kuti vacho vari kuronga kuti vaite mademonstration against my sanctions kupererwa nekufunga. Nekuti kana takatarisa chikonzero chakaisirwa masanctions izvi, chaka chiri chikonzero chekuda kuti pamwe zvinhu zvingave nani munyika. Bati vacho vari kudedzera vacho kuti ngatiite demonstration, ndove vari kuona sezviri nani. Asi mhomho yeZimbabwe kushupika kwairi kuita iye zvino izvi hazvinei nemasanctions. Kana hazvinei nemasanctions. I think kana iye Chris Mutsvangwa chaye akatombotaura kuti varume vari kutongava ndovo vari kukonzeresa kuti mhomho yeZimbabwe itambure, nekuti vari kutora mari vachiisa mhomho dzavo.
Saka pamira pakadai, pane zvamuri kuronga here imi seMDC iko kuno kunze kwenyika? Tichazobvunza zvive ZANU-PF ari pano, handisi kuzoti kuno kuvari kuratidzira here kana kuti chii chichange chiitika nemusi wechishanu makabatana nevari kumusha.
Urongwa huripo hausi kuti urongwa hweMDC esuch. Isusu semacontained Zimbabweans vari outside Zimbabwe, we are preparing, tikuronga kuti dai taito demonstration yedu yekuti izvo vanhu veSADC vaone muonero watiri kuona kuti haasi masanctions ari kukonzera kuti vanhu veZimbabwe vasafe, but inyaya yecorruption yekukonzera kuti vanhu vasafe.
Yeah, bata henyu makadaro vamujuru. Muri kunzwa zviri kutaurwa navazvidzairo zvidzo. Pane zvamuri kuronga here? Tinoona muri muno muAmerica seZANU-PF kuti muchange muri kuita nemusi wechishanu.
Zvikuru ndizvo zvepane zvatiri kuronga here? Toda kumira neshamwari dzedu dzeSADC toti zvavari kutibatsira kuspreada word iri pasi rose kuti masanctions akaipa hongu ichokwadi. Ndakambotanga nambopindira zvambotaurwa navaWalter Moyo vachitizvo corruption. Zviri important kuti tiunderstand kuti corruption nemasanctions are two different things. Tese tinobvumirana kuti corruption yakawanda kuZimbabwe, kana president wenyika chaiwo wandaura kuti corruption is a cancer. But kuti tizvibatanidze zvese tozviisa mudare rimwe chete toti zvakafananaka, zvinhu two zvakasiyana. Kana tikuda kusolva maproblems ecorruption, ngatitarisane necorruption. Kana takutarisa maproblems emasanctions, totarisanawo nemasanctions. Kana president vachitaura kuti zvo we have a collapsed economy, wotaura futi kuti we have a collapsed currency, zvinoreva kuti vanonatsonzwisisa kuti munyika mune nhamo pari zvino izvozvi. Asi kuti tikwanise kupunyuka mune zvinhu zvakadaro, masanctions anofanira kubviswa kuitira kuti tikwanise kutengesa zvinhu zvedu kune vanhu vanoda kutenga, kuitira kuti zvinhu zvese zviri kugadzirwa nevana vekuZimbabwe, zviri kurimwa nevana veZimbabwe, zvinokwanisa kutengesekawo munyika dzese pasi rose pasina chinhu chinotitadzisa kudaro. Takadaro manje tinotanga kuvhura makwara ekuti zvenyika yedu itange kusumuka manje tinyika pane dzimwe nyika.
Pana Lydia Mudila ari kuti vamujuru please go back home. Hanzi muri kutaura muri ikoko kuAmerica zvinhu zvakaoma kuZimbabwe. So what are you planning as ZANU-PF to do on Friday? You are based here in the US. Are you having any solidarity marches? What's going to happen?
Yes, right now plans are underway for us to march in solidarity with our Southern African brothers. It's important for us to show a good presence here because the sanctions, if you look at the data, it's actually jurisdiction in the United States. For us to stand here and be able to deliver that message where the jurisdiction is housed to say these sanctions are hurting people, they're hurting the average Zimbabweans. And Ababa and Asegurvedo are Mamushando and Africa are the most of sanctions. So it's important that we say, not just Muno ZANU-PF, but Mwana Wese Wego Zimbabwe. Mwana Wese Wego Zimbabwe. Tino kosha kunga awe akamira nesu tichitawati ma sanctions are should be lifted. Kutu wanwedo wanu mkana uguzu wakushu batsira pachao.
Okay, please stay on the line.
Siyabonga kakhulu ke baba Mjuru. Sike sithathe ke ubaba uMbonge Sithole. Ukhona ecweni lapha baba Sithole, kunjani? Siyaphila mfowethu. So ndine 14 yakho ukuthi sikuze phoka ukuthi gaga ngamafutshane nje. Utsho ukuthi wena ubona njani udaba lolu lwezitezo zenotho iSADC ikhanya ngizani bambisana lebandla leZANU-PF lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ukuthi bagakhasele ukuthi izitezo lezi zesulwe. Phosa lakho mfowethu.
Into engicinga kakhulu yiyena le iSADC yenza iZimbabwe yiye lemuva ngoba into engicinga iSADC nayo kayileli iqiniso kayiyiseli ibandla leZANU-PF iqiniso noma kusenziwa uthetho laphayana iyabona iSADC ukuthi izinto azihambi kahle iZANU-PF uma kusenziwa uthetho ithumela amasotha kuthi ZANU-PF amapholisi eZimbabwe asapota iZANU-PF ngesikhathi sokhetha iZANU-PF inikeza abantu ukudla iyazi kokuthi i-opposition ayilakho lokhu isebenzisa imali ye-government ngokurobha abantu beZimbabwe konke lokhu kungeyinye indlela yokurobha uthetho eZimbabwe okwamanje iqhubeka ihlabisa abantu ibopha abantu ishaya abantu abantu siyabona babulawa beshaya intatheni izimbabwe izolo konke lokhu yiyo impawu yekhombisa sobani ukuthi iZANU-PF igcina zabantu bayo eyiyo isithena iyo iyakhululekizwe lokhu kukhululeka phela kasinakho izinto eZimbabwe. So into engiyibonayo mna ngeyokuthi ama-sanctions kangaphumi until iZANU-PF iziphume embusweni, ahlale khona ama-sanctions lapha iZANU-PF iziphume. Ma ingaphumanga ama-sanctions ahlale khona ngoba vele noma iZANU-PF ingathena siqondisa izinto angeke ize ivume ukuthi iqondise uthetho, ngeke ize ivume ukuthi abantu beZimbabwe bahambe bekhululekile ngoba iyazi ukuthi konke lokhu yikho kuzokwenza iziphume embusweni. So vele kunzima ukuthi iZANU-PF ilandele into efunwa yi-America or i-Britain ukuthi ilandele izinto ezi-straight. So iZANU-PF vele izekhona ngendezeni abantu ngoba ihlala ngakho embusweni. So
mnaZANU-PF
vele kho zingaphuma laphaya.
Ye, esitole, esitole baba siyabonga kakhulu ngathina kusasa, eh? So Mr. Mbonge Sithole is saying that SADC is one of the most problematic organizations in the region. Mm-hmm. He says they always look the other way, you know, when it comes to elections.
Mm.
He says it's known that soldiers and the police actually support ZANU-PF. And in some cases, soldiers have killed some people. And, you know, he's also quoting the Motlanthe Commission,
mm-hmm.
what it said and all those kind of things. And he says in some cases when there are elections, there's a lot of vote buying. So SADC has never cited that. And he says right now there's police brutality and abductions, but nothing is being done. And he says sanctions must stay. I think at the case here, maybe we can have some reactions from some of the guests that we have.
Let's maybe take Mr. Ruzvidzo. Mr. Ruzvidzo, man, what should I should go to Orwana Kola? Tipe wo fungwazini?
Na idobu, tindurava mjuru wa watu anzi Zimbabwe iru kundika na kutenge sera dzimenika. Iru kundika na kutenga kune dzimenika.
Taureni?
Zimbabwe iru kundika na kutenga kune dzimenika na kutai na mari. Zimbabwe iri kukundikana kutengesera dzimwe nyika nekuti haina chairo kwanisa kutengesa, haina chainacho pari zvino as we speak.
Mhm.
Haina chairo kwanisa kutengesera dzimwe nyika kuti iwane foreign currency yayo kutsvaga. Nokuti vakaruta zvese mafarms akatorwa tikati tinoda mafarms nokuti chii ndokune hupfumi hweZimbabwe.
Mhm.
Mafarms acho akatorwa zvino zvekutaura chokwadi hakuna chiri kurimwa ikoko kumafarms chekuti Zimbabwe ikwanise kutengesera dzimwe nyika.
Mhm.
Ma industry akanzi tinoda kutora kuti zvinoda kuti titore ma industry ave edu. zvanga zvakanaka kuti dziave yedu asi chii chiri kugadzirwa muindastry machona ndakaenda kuzimbabwe inini railway inoenda paliver brothers yamera muti hapana chiri kugadzirwa paliver brothers saka kutoenda kunotsvaga kune dzimwe nyika kuti vanhu vari kuenda kuna malawi kuti vaodhe padairy board papa hapana chiri kuitwa then we complain of sanctions ngatiregedzei kudaro vakomana ngatikomplainei kuti vakomana vanhu vatakapa vachimba ava havasi kukwanisa kutibatsira isusu ezimbabwe ngatipei kumunhu anokwanisa kuti aite zvinhu zvifambe takabvisa smith nekuti smith anga achitidzvinyirira waita ukapedza form four unonzi haukwanisi kupinda muna first street izvezvo wekuta ukapedza form four haukwanisi kupinda muna first street nekuti haukwanisi kuwana mari yekuenda kuna first street kwacho ngatiregedzei kudaro gentlemen ka ngatingotaurai chete kuti takundikana ezimbabwez utungamira utungamiri hwaramba zvaramba voita kuti vanokwanisa vacho vatonge vasina masanctions acho vose zvoita kuti vamunangagwa havasi kukwanisa kutonga nekuti vane masanctions kavaamveka vasina masanctions vapinde zvifambe unorambirei pachigaro uchiziva kuti haukwanisi
aiwa mashoko makuku tu rambai makabata zvenyu makadaro ndiri kunzwa kuti tine mumwe munyarikani wedu vacharles mutama vamutama pindai pachirongwa tinzwe vakamirira ivo vati zimbabwe diaspora organization atiregei tinzwe kuti vari kuti chii halo vamutama
makadi sister marvelous
aiwa tiri wadi bvai mataura zita resangano renyu mubva mataurawo maonero enyu enyaya iyoyi yezvirango tichiona kuti nefriday nechishanu kuchange kuine urongwa hwakarongwa hwekuti munyika kuzimbabwe kunge kuine kuratidzira panyaya yezvirango zvakatemerwa nyika taurai tinzwi
ndiri mukuru wezimbabwe diaspora for democracy incorporated yes
saka tipewo pfungwa dzenyu
aiwa pakanaka ndinotenda sister marvelous nevoice of america kundipa mukana wayonoyo kuti nditaure panyaya yemasanctions iri kutaurwa iyi kana kuti zvirango zveupfumi zviri kutaurwa kunzi zviri kukonzeresa kutambura kwevana vezimbabwe nebato rezanu p f zimbabwe democracy and economic recovery act igwaro remutemo rakanangana nezanu p f nemakambani anofambidzana nezanu p f zvirango izvi zvirango zvakakandirwa vanhu vezanu p f avo vashungurudza nyika yezimbabwe vakaisawo zvirango kuvana vezimbabwe kubvira ndingangoti kubvira 1980 zanu p f ichipinda mupower takaona ichitanga kuponda zvizvarwa zvezimbabwe zvekumatebeleland Catholic Commission for Justice and Peace inoti iyo about 20,000 ndeveles who were allegedly linked to zapu were massacred tikazoona kuramba ichitonga zanu p f ichienderera mberi hapana kana opposition yakambobvumidzwa kutonga muzimbabwe takatarisa vana zumu vakashungurudzwa tikaona vana ndavaningi stole vanova vakatanga zanu p f yacho vakashungurudzwa tikazoona vamorgan tsvangirai vakazouya 1999 panguva iyoyo 1999 government yavamugabe yanga yanzi neimf neworld bank hatichakupai mari nenyaya yehumbavha saka kusvikira 1999 mdc ichizotanga kuvambwa tinoona kuti nyaya yedhemokrasi yanga isingadiwe nezanu p f zvachose because tikatarisa mastudents university of zimbabwe around that before 1989 professor Arthur Mutambara vanga varwisa pamwe chete navamorgan tsvangirai one party state yaida kuunzwa navamugabe nezanu p f tichizotarisa 2000 zvichienderera mberi zvizvarwa zvezimbabwe zvakapondwa izvo zvainzi zvinosapota mdc kana kuti mamembers emdc mumaruzevha makafiwa zvisingaiti kusungwa vanhu vakasungwa ini pachangu ndaka sungwa, ndaka totwa, kuka Brit Barracks. Pango chete na Honorable Job Scala. Ninye kuti tili nengo the opposition party, kana kuti alternative government. Izvichende ramberi, tinoona na nasi, kune vasungwa nasi chaye, vaenda in solidarity nema vendors. Vangadzore, councilor ngadzore, vasungwa. Vachienda kuneta solidarity ku court pa Rotten Row. Dr. Magombei Musunoi, mutungamiri we madokta yedu, vari kunyunyuta nenyaya ye Maria anohoreswa shoma shoma zvinonyadzisa muAfrica nepasi rese. Vakapambwa vakarohwa ne yakazonzi nava SB Moyo Third Force. Ende hurumende kana nhasi hasati yasunga vanhu vacho vanonzi ve Third Force. Isusu nekuziva kwedu Third Force ihurumende yavamunangagwa. Vamunangagwa kubvira kuma 1980s ndo vakanga varimo futi munyaya dzegukura hundi. Nanhasi vari kuenda mberi negukura hundi. Saka zvashamisa sei kuti nyika dzimwe dzakabudirira dzakaita seUnited States dzakaona zvakakodzera kubatsira vana veZimbabwe kuti tinoda kuisira zvirango vana ava mhondi idzi nevanhu ava vasingade kuti nyika dzibudirire, vanhu vave nekodzero dzavo dzekusarudza vanhu vaanoda nekuve nehurumende dzavanoda. Saka ndo mafambiro ari kuita nyaya yemasanctions. Inyaya iyi pakati peZANU-PF makambani avo nenyika dzakabudirira dzinoda kuti kuve nedemokrasi, kuve nekukudzwa kwezwi revanhu. Ndo inonzi zidhera yacho.
Aiwa, apo manyatsotsanangura uyezve muri kupiwa pana pamalove nemalike nevanhu vari pano paFacebook page yedu yeVOA Shona. Saka rambai makabata makadaro. Timbotora vamwe Gibbs.
Yes, yeko baba uVolta Moyo. Baba Moyo, uyamuza lapho uyakhuluma ubaba Mtama and uyakhuluma sibili ngendlela yokuthi izitheso lezavela ngapi. Kodwa kuyiwa phambili sibili abantu nxa bengatshengisela emgwaqweni kuSadik region yaleyo. Kuyabe kusijoni kuzaguqula yini okwenzakala eZimbabwe?
Akusoze kuguqule lutho baba Dube. I-SADC yabe very dishonest because babe befuna i-cheap labor, befuna iZimbabwe ihlale injalo ingalungisekanga. Abantu beZimbabwe ama-professionals besuka begcwala wonke amazona la awe-SADC besiba i-cheap labor. In fact ngama-foreign policies abo ona lawo athi wona elinye ilizwe ngwali destabilize wena ukuadvantage ungazikhuphi ngakho. So iSADC is not being honest kuyona lindaba. Bafuna kututukisa amazwe abo. Ama engineers they are out kuma SADC countries, ama doctors amanye akhona apha usizauthi South Africa ila ama doctors amaningi nga amaningi avele eZimbabwe. OZambia katesa ama farmers and all that, they are actually benefiting. They are not doing that with ilo kuzeni in good faith. Ama sanctions singaza ke siwa emphasize kangaka sithe aba affect abezana ba bank izimali kuma offshores balezimali abazikhupha elizweni bekwanisa kuzibanka out izimoto abazioda kwamanye amazwe zingena. So ama sanctions akhona aba affect njani unless and until izalo ivume ukuthi abantu beZimbabwe ngabantu beZimbabwe, not ukubabona as the enemy of the state ngendlela bona abakhuluma ngayo ukuthi nxa ungayavumelani lezano you are the enemy of the state. Kuyafunakala ukuthi sonke amaZimbabweni sibe yazi ukuthi we are people together, sihloniphane. Nxa mnizano ungayithanda ngiyithande ngila ma-reasons ami ngihloniphe in that as a Zimbabwe, not nginikwe elinye ibizo kuthiwe I am the enemy of the state. Eizano kumele ivume ukuthi yona isoze iqale ibusa kokuphela, ivume abanye abantu abakhethwayo ngabantu ama people's president ukuthi babuse njengoba bekhethwe ngabantu, not ukuthi bathi lingabuya lapha liyajonila ngayithe salwela leli lizwe akulomela abuse ngoba kalilwelanga. Yeah. Abakhupha ama militant stance anjalo.
Yes, yakuza kakhulu ke. So Mr. Volta Moyo is saying that ZANU-PF activists are not being affected by sanctions at all. Since they've got a lot of money, some are buying some funny cars, some are, you know, having everything. And maybe there's another question for Mr. Mchuru. It's from Skumbuzo Mlalazi. He says, Mr. Mchuru, when are you planning demonstrations against corruption in Zimbabwe? You are saying you do agree that corruption is cancerous in Zimbabwe. Want to see ZANU-PF on the streets of Zimbabwe demonstrating against corruption. Smell the coffee, Mr. Mchuru. Mr. Mchuru, please.
Actually, there's another question for Mr. Mchuru before we hand him the baton. Someone is asking here that there is 4 million which is reportedly been put aside for these protests. Mr. Mchuru, they're asking that why is the government not taking that money and redirecting it to hospitals, to doctors' pay, instead of putting it on the sanctions march? If you can go ahead and answer us, please.
Yes, yes, I'd love to answer, but in the spirit of fair and balance too. Mm-hmm. Out of six questions, then I come in. I'm Chindipam kind of answer as soon as the person say whatever. Then we have a balance.
Okay. Start with the one that I asked.
But the, I mean, the stat, there's 4 million allocated for this demonstration. This is the first time I've heard about it. I've never, I'm not aware of anything like that. So right now, that's speculation that cannot be based. Secondly, kunewazotaura kutizvo anzizvo zidera is only affecting ZANU-PF. That is really not true. If people take the time to actually read the legislation, it specifically says, and I quote, the Treasury of the United States can direct my executive, America, vanogara pa my international institutions, to veto any program directed to the government of Zimbabwe. Close quote. Who is the government of Zimbabwe? The government of Zimbabwe is a representative of everybody in Zimbabwe. Mm-hmm. So money in an economy is like blood in your body. Once that blood is shut out, that economy is automatically going to break down. That is why you end up seeing my industry are closing down, because that blood has been taken out due to sanctions. We are saying once you restore that blood, things are going to be better again in Zimbabwe. Mishonga inotanga kuwanika, because now we are now open to be able to trade with anybody anogadzira mishonga pasi rose.
Yes, so the second question from Skumbuzo Mlalazi, he says, Mr. Mchuru, when are you planning to stage demonstrations against corruption in Zimbabwe? As you have been saying that you agree that corruption is cancerous in the country. So he says people want to see ZANU-PF activists staging such demos, you know, against corruption. So can you answer him? Can you respond?
Well, when are we going to do demonstrations? The biggest difference between ZANU-PF and MDC, my brother, is that ZANU-PF is an extremely disciplined party. We have channels in which we communicate all these problems along our hierarchy. Mm-hmm. So our hierarchy, I don't need to put up a sign to say we're having a conversation with the president of the country to say there's corruption. Just like I don't need to go on social media to talk about how I had a fight with my father. Mm-hmm. I've got a way in which I approach my father to talk about these issues. Here I'm being simplistic so that I answer the question. Tinen zira that no shandi sa isosuko communicator within the party, which is a corruption at the chance. Magambo's Goma youth private ZANU-PF, I should put out in the open, Ninaya corruption. Conversation of corruption is being held in every office in ZANU-PF right now, because we need to get rid of corruption. Corruption is a cancer, so we're saying no to corruption right now.
Thank you very much. Let
Mr. Rushidzo answer on this one, because Mr. Mchuru was pointing a finger at MDC. Mr. Rushidzo, pindai tinzwi, mutaurewo pane zvataurwa navamujuru.
Thank you very much. Vaita basa vamujuru, but mhinduro yavo haisi mhinduro panomubvunzwa nandabvunza. Ndotofarawo kuti izvi vati vane communication yavanoita nehierarchy yavo. Ndachikumbirisawo kuti kana vachinge vachiona zvakaya shata zviri kuitwa nehairaki yavo, ngavabva vakomunicata nekukurumidza, especially kana paine maarrest, unlawful arrest ari kuitwa. Tine munhu akafa marumwe zuro chaiva munhu akafira mujeri. Zvinhu zvakaita saizvozvo ndo zvimwe zvinokonzeresa masanctions. Haangaperi masanctions, because Zimbabwe iri kuwana masanctions iyaya, hurumende iri kuwana masanctions iyaya, because vakakonzera masanctions vari kuti hamuna rule of law. Munhu kana achinge asungwa ngaaende kukoti. Kana munhu achinge ati ari kurwara ari muchitokisi ngaaende kuchipatara. But uyu munhu afa nhasi uyu akarambirwa kuenda kuchipatara.
Mm-hmm.
Yaafa.
Saka izvozvo ndo zvinobutaurwa kunzi no hazvina kunaka. Saka masanctions aya ari kuzoitwa impose, ari kuitwa impose kumaindividuals ari kutonga cheyayo, kwete kuvanhu vari kutongwa. Izvo zvakutafanga masanctions ari kunzi ari kuiswa kuvanhu vari kutongwa. Handizvo, ngavangotaura chete kuti no, takundikana maitiro atiri kuita handiwo anoita kuti zvinhu zvifambe. Zvinhu zvakamira zvinezvi pamusaka pekuti havasi kuita zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvifambe. Shuwa mungati mimi vanhu vangataura kuti hanzi tiri kucommunicata kuti corruption yakaipa and you are doing it privately. Why privately?
Aiwa, batai makadaro. Tombotora, Mr. Mutama, if you're still on the... So what does need to be done for these sanctions to be removed? We see that you are saying, you know, there are certain things that Zimbabwe has actually done to attract the sanctions, but what can be done to remove them?
It's very clear. What the gentleman who is on the other line said is they are targeted towards the government of Zimbabwe.
Mm-hmm.
And the government of Zimbabwe supposedly is led by one E.D. Mnangagwa.
Mm-hmm.
And before, it was led by one Robert Mugabe. And those are the people who are responsible for the oppression and suffering of Zimbabweans ever since these sanctions were imposed on them and their companies or entities that they lead. So, what they need to do is reform the political system, reform the economic system so that business thrives, so that political parties, opposition political parties, civic society, voices of dissent are allowed to express themselves. People's will is respected. In 2018, we saw that there is a dispute which is still ongoing around the election,
mm-hmm.
where the Movement for Democratic Change launched a case at the Constitutional Court where they said the elections were rigged. And we saw the evidence of the Zimbabwe Electoral Commission's confusion, mismanagement, and capture by ZANU-PF or the military, where the results were announced three times. And these same people go to Botswana and Mozambique to monitor elections there.
Mm-hmm.
When in their country they cannot even run elections equally, properly, inclusively, myself as the director of the Zimbabwe Diaspora for Democracy, I've been clamoring for the diaspora vote. They did not even allow Zimbabweans, more than 4 million Zimbabweans who are abroad, to vote.
Mr. Mutama, unfortunately, time is not on our side, so I'm going to have to hold you there, Gibbs, so that we can just round off with our other guests.
Yes, Kuma Love, Walter Moyo, Baba Moyo, Ngamafichani, Pozelok Tenaba.
Mina ntizani sesilekile abanika abantu abakhenya ngabantu babuzeleli ilizwe bona abakhenya ngabasoze ilizwe leli balibuze kahle.
Yes, siyambuza kakhulu lapha uyakhuluma ke uVolta Moyo. Kodwa ke nxa usubona wena bonani bangatshiya nje umbuzo bangeke ne
kumele bachiye ngoba abantu abafuni bazaze kufike ngapha abaniki uchamisa okhethwe ngabantu abuzeleli ilizwe ilizwe liyephambili.
Siyawuzwa baba. Yeah, Mr. Mjuru, your last word.
Mr. Apply the standard. If people are saying the sanctions are because rigged elections or corruption, mm-hmm. all those things are bad. But then sanctions should be imposed on every country in Africa, if that's the case. Sanctions are imposed simply because we had the strength to take our land back, and we're not giving that land back.
Uh-huh.
And the West needs to come to those terms.
And Mr. Mm-hmm. Ruzizo, the last word.
Atiri Papo, maybe let me just go back to Vamujuru. Are you guys planning to do something here in the U.S. or you're going to support those in Zimbabwe?
No, we're going to march in D.C. on the 25th.
And who is going to march? Because we've seen you using December 12th movement. People, are you in conjunction with them or what's the situation now?
Us Zimbabweans in America are all coming to D.C., to deliver this message. It's important that this message is delivered by us Zimbabweans.
Going to Mr. Rujito, chipezi sayi kuti pane imimi zvamuri kuronga here se MDC imo muno muAmerica.
Hongu tiri kuronga kubatsira kujoina nana ne organization ya Vamutama kuti tive tino demonstrate ku DC.
Sorry, Mr. Rutsitso, we are out of time. We have to leave it there. We thank our guests this evening. And thanks also to listeners who joined us tonight on Studio 7 Live Talk. Join us again tomorrow. This is Kip Stube in Washington, D.C. Good night, Zimbabwe.
I'm Marvelous Mklanganye, who is saying join us again tomorrow. But let's talk. Ngati kurukurei.